mbingwa dzote arare usina zvimwe vo zvaba temba ndari temba Jesu zvino we know when things are tough this is where we run to.